Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chiabvu 25, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vanozivisa hurumende kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu. Asi gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vayo vakaomerwa nekudaro matambudziko avo haapedzwi nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera nekucherechedza zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi masikati munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende vakazivisa hurumende nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa kutanga mangwana chishanu nekuda kwekuomerwa neupenyu zvakonzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mihoro yavo isare isisina simba rekutenga zvavanenge vachida pamwe nekushandisa mari dzekuenda kumabasa. Izvi zvakasungwa pamusangano wakaitwa nechipiri nevamiriri vemapoka ose evashandi vehurumende wekuziya matambudziko avo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachautsi chinosengwa.
Mumusangano watakaita musi wechipiri mafederations anotiwe health education nerest vakawirirana kuti maonero avari kuita zvinhu nekuberera kweuremu wedhora rebere muno vashandi vehurumende havaichakwanisa kuenda kumabasa, havachakwanisa kufidha mhuri, havachakwanisa kuendesa vana kuchikoro, havachakwanisa kuti vawane heke yakanaka since Christmas yakavhara mahospitals nemaclinics nemafamasi aese. Saka zvinhu zvaomera mushandi zvokuti hatichakwanisa kuenda kumabasa.
Saka makaronga kuti mutange kusaenda kumabasa kutanga riini?
Takanyorera gurukota vanomirira vashandi vapo Mazima tsamba yekuvazivisa kuti vashandi vava incapacitated havachakwanisa kuripota kumabasa. Uyezve zvakare tichasangana musi wechishanu anova mangwana tichiona kuti tozivisa vashandi sei, sezvo muzuva ramangwana tiri kupemberera zuva revashandi ratisina kukwanisa kupemberera musi wa1 May.
Saka tingati muchiri kuenda kumabasa kubva nhasi?
Nhasi iAfrica Day, saka hatingati nhasi vashandi vari kumabasa, vashandi vese vakazorora. Asi kutanga muzuva ramangwana vashandi havasi kuenda kumabasa, vanenge vasingakwanisi kuenda kumabasa. Hurumende takatoizivisa nezuro.
Mati manzwa here mhinduro kubva kuhurumende?
Hatina kana tanzwa kubva kuna vamazima.
Zvii zviri kudiwa nevashandi vehurumende kuti vakwanise kuenda kumabasa?
Tikatarisa nemamiri aita zvinhu zvangoreva izvo kuti ikonomi yazivisa kumadhora yoga, saka zvakutongoda kutongoti hurumende ichingokwanisa kutipa mari dollar because the Zimbabwean dollar harina charichatibatsira.
Saka vashandi vari kuda mari kuti vakwanise kunge vachirarama.
Isisi vashandi vehurumende tiri kuti mushandi umwe neumwe akapuwa 840 inogona kutibatsira, zvati USD ekuti mari idzo dzemuno dzemaratidhezi hatina zvatichatenga.
Vanga vari munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano mumubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Zimbabwe of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaya vakaomerwa nekudaro matambudziko avo hapedzwe nekusaenda kumabasa asi nekutaurirana.
Vashandi vakakumbira musangano weNJNC tikavaudza kuti musangano uyu unoitika manje manje nepamusana pekuti nhunha dzavo tiri kudzinzwisisa and dzii nhunha dzinofanira kugadziriswa but hadzigadziriswi nekusaenda kumabasa, dzinogadziriswa nekuenda panegotiation table tione kuti chii chingaitika kuti upenyu hwavashandi huite zvakanaka especially given kusimuka kuri kuita maprices ezvinhu. Saka izvozvo tiri kuzvinzwisisa but ngatiendei panegotiation table.
Maa muchitarisira kusangana navo zvarini tichinzwa kuti iyo vatoti kutanga mangwana havachakwanisa kuenda kumabasa?
Musangano unofanira kuti utange wagadzirisa nyaya yekuti hurumende ione kuti chii chainokwanisa kupa vashandi kupamidzira pane zvavari kuwana ikozvino. Saka iyoyo process iyoyo ndo inogona kutora nguva. Kana iyoyo process yangopera musangano unodaidzirwa pakati manegotiators vehurumende nemarepresentatives evashandi.
Saka muchaita sei zvavati vachange vasiri kuenda kumabasa zvichireva kuti vachatomirira musangano iyoyo vari kudzimba vasiri kuenda kumabasa?
Iwe zvawatofota seizvozvi ndiwe imwe information channel iripo yekuudza vashandi kuti zvichemo zvavo zvinogadzirisika panegotiation table hazvigadzirike nekurega kuenda kumabasa and tichaiza machannels akawanda ekupa information iyoyo kuvashandi kuti vaite mwoyo murefu. Tagara tiine meeting yeNGA inofanira kuitika mukota rino iri.
Tiri kunzwawo vashandi vari kuti vanotarisira kuti vanga vachiwana mihoro inosvika $840. Hurumende inoti
vashandi vanofanira kuve realistic mumadimands avanoita. Vanofanira kunge vachitarisawo kachikwama chenyika kuti chakamira sei. Hazvibatsiri kuti tingobhadhara vashandi izvo zvipatara zvisina mishonga kana zvikoro zvisina zvimwe zvinoda kuti zvifandiwe nehurumende. So we need people who are reasonable.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare muHarare nestudio 7. Vamiriri venyika dzemuAfrica vaungana nhasi muAddis Ababa, guta guru reEthiopia, vachipemberera nekucherechedza makore makumi matanhatu kana kuti 60 kubva zvakaumbwa sangano reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963 senzira yekuratidza nekusimbaradza kubatana kwenyika dzemuAfrica dzakasununguka uye kubatsira kusunungurawo dzimwe dzadzisati dzasununguka. Mubatanidzwa uyu waive kuzivikanwa seAfrican Union mushure mekushandura zita rawo muna 2002 kumusangano wakaitwa muSouth Africa. Zimbabwe yabatanawo nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekusunukuka kwenyika dzemuAfrica iri reAfrica Day paine kurudziro yekucherechedzwa kwekodzero dzevana vemuAfrica pamwe nekuvandudza magariro yevanhu kuitira kuti zviratidze kuti Africa yakasununguka zvisinei nenguva ya zvinodzokorora zvisinei nenguva zvisiyane nenguva yerusarura ganda. Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica amaYuda Suka Mafudze vanoti vari kufadzwa nekusvitsa makore makumi matanhatu kwesangano ravo richiita mabasa ekubatanidza nyika dzemuAfrica. Ambasada Mafudze vanoti nhasi vachange vari muCanada iyo inove imwe yenyika dzavanomirira umo vachange vaine hurukuro nezvizvarwa zvemuAfrica pamusoro pemabasa azvingaite ekudyidzana nenyika kwazvinobva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 naambasada Mafudze.
Zuva rino rakakosha 25 May 1963 OAU Organization for African Union vakauya pamwe chete zvizvarwa zvemuno muAfrica vatinoti vese mafofathers vedu vakati ngatigarei pasi tigadzire idunhu redu tiite kuti zvinhu zviendere mberi tizvisunungure pane unhapwa hwatiinawo nekugara upenyu hwakanaka nderekusunungura zvizvarwa zvemuAfrica. Zvino OAU ndo yave African Union pazuva ranhasi ende pasi pese chese tiri kuita mabiko zuva ranhasi in 2023 ndokuti zvizvarwa zvemuAfrica ngativei tinotarisira zvese zviri kubudiswa pachena neAfrican Union kuti tukuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963 tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndicho wacho maAfrican ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa
dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrican Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan
zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino pane karunyararo kari kugadziriswa pakati peAfrican Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite development yavo zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kuti iti hatizoda kunzwa futi dzichirira mudonho reAfrica saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vavira vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule ndozvinhu zviri kugadziriswa ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan sezvo munoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwa nzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka
vanga vari mumiriri weAfrican Union muAmerica amai Hilda Suka Mafudze vachitaura naMavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 vari parunhare kuCanada. Vamwe vari kupokana nemitemo mitsva pamusoro pemagwaro kana kuti macertificates anopiwa nehurumende achikwanisa kutengeswa akanangana nekuderedza kusvibiswa kwemweya wekufema kana macarbon credits vachiti matanho akatorwa nehurumende haasi pamutemo uyewo nzira iyi yekuedza kurwisa kushandurwa kwemamiriro ekunze hainyanyobatsiri. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Svondo rapera, hurumende yakazivisa kuti yave kuisa mitemo mutsva une chekuita nemacarbon credits ayo anoema gwaro kana kuti mafinancial instrument muchirungu anotengeswa kana kutenga mukati menguva yakatarwa mumabhanga kana munzvimbo dzakatarwa dzingave dzehurumende kana dzana muzvinabhizimisi vakazvimirira. Muchiziviswa chayo, hurumende yakati yave kusendeka parutivi zvibvumirano zvange zviripo pakati pezvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira makanzuro ekumaruva nevemabhizimisi ikati ichave nedura kana kuti National Registry kuchange kuchinyoreswa macarbon credits ose. Vafarai Maguhu, vanove mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance, vanotsanangura kuti kunyange hazvo macarbon credits aya achinzi ndeimwe nzira yekuderedza nayo kushanduka kwemamiriro ekunze, navaona achibatsira zvakanyanya.
Tinoti zvese hurumende ivo vari kutengesa macredits ivavo vachipiwa mari kuti vaite maprojects asinganyanyi kubudisa hutsi hunokanganisa muchadenga. Neivo vacho vari kuvapa mari idzodzo vari kunyepera pasi rese kuti vari kugadzirisa dambudziko reclimate change, ndo anonzi mafalls solution.
Mumashoko avo pamusangano wekuzivisa nezvemitemo mutsva uyu mazuva mashoma apfuura muHarare, kurukota rezvezviwanikwa nemamiriro ekunze vaMangaliso Ndlovu vakati nyika dzichiri kubudirira dzave nenguva dzichinetseka kuti dziwane mari yekudzivirira matambudziko anouya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, zvisinei nekuti hadzizi idzo dzinoita zvakawanda zvinokonzera kushanduka uku. Vandlovu vakati hurumende yakaunza mutemo mutsva uyu senzira yekuti maitirwo ebhizimisi rekutengeserana macarbon credits rive pachena uyewo zvigobatsira veruzhinji.
Our desire is to have a framework that enhances transparency, a framework that enhances equity.
Chinangwa chedu ndechekuti tive nehwaro hunobatsira kuwanisa kuti dzive pachena. Hwaro hunoita kuti mari inowanikwa kubva kubhizimisi iri inoshanda ichibatsira vakafanira kuti vabatsirikane.
VaValentine Maponga, mutauriri wesangano reVeritas, vanoti maonero esangano ravo ndeyekuti kukanzura zvibvumirano zvange zviripo kwakaitwa nehurumende kuchikora mutemo.
Veritas understands that ministers have no power to declare agreements concluded by non-government entities to be now in void, and they have no right to cancel government contracts except on recognized legal grounds, such as breach of contract.
Hurumende yakatara kuti chikamu chepakati nepakati 50% chemari inobva kuchirongwa chine chemari inobva kuchirongwa chine chekuita nemweya unofemwa nevanhu nemiti checarbon credit program chave kuenda kuhomwe yehurumende zvikamu makumi maviri kubva muzana 20% zvichienda kune munharaunda vanenge vakadyara mari muchirongwa ichi kana kuti local investors. Zvirongwa zvose zvinofanirwa kunge zvakanyoreswa kuhurumende. Hurumende ichiti kusanyoreswa kwezvirongwa izvi kwakaita kuti hurumende irasikirwe nemari yakawanda ichibuda kunze. Bepanhau reBloomberg New Energy Finance rinoti Zimbabwe iri pachinzvimbo chegumi neina pabhizimisi remacarbon credit muAfrica uye ine zvirongwa zvakanyoreswa makumi matatu zvine magwaro 4.2 million carbon credits. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kusandura-sandura mitemo kunogona kuti vanoda kusima mari muno mubhizimisi iri vaore mwoyo. Pari zvino Kariba Project ndicho chirongwa checarbon credit chikuru chiri kuitwa munyika uye chiri kutungamirwa neimwe yemakambani anozivikanwa pasi rose mubhizimisi iri yeSouth Pole. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Kune vana vakabatwa nechirwere chemhetamakumbo munyika dzakavakidzana neZimbabwe mugore rapera. Nekudaro vana vose vari pasi pemakore mashanu muZimbabwe vari panzodzi huru yekubatwa nechirwere ichi. Mhetamakumbo chirwere chakaipisa chinogona kuremadza kana kuuraya vana. Dzivirira mwana wako nekumudonhedzeresa nhomba yemhetamakumbo. Nebazi rehutano vari kuparura chikamu chechitatu chechirongwa chekudonhedzera vana nhomba inodzivirira mhetamakumbo. Kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Vashandi vezveutano vachashanyira misha nemisha vachidonhedzera nhomba iyi kuvana vose vari pasi pemakore mashanu zvisinei nekuti vakamboiwana. Kagunwe kekuruboshwe kemwana kachapendwa senzira yekuratidza kuti adzivirirwa. Vana vachadonhedzerwawo kuzvipatara, mumakiriniki, kumisika, kumachechi, nekuzviteshi zvemabhazi nemunzvimbo dzese dzinoungana veruzhinji. Uona kuti mwana wako ari pasi pemakore mashanu adonhedzerwa kubva musi wa 23 kusvika 26 May 2023. Mashoko aya maapiwa nebazi rehutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana nerutsigiro kubva kuUNICEF, WHO nemamwe masangano anotsigira zvehutano hwevana.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwendo rwavo rwekushanyira Addis Ababa kutakurira Ethiopia huri kutarudzwa kutyidzana nedzimwe nyika muUkraine vaDimitro Kuleba vakurudzira nyika dzemuAfrika kuti dzisiyane nenyaya yekuti hadzina divi radzakarerekera pahondo iri pakati penyika yavo neRussia. Nyika zhinji dzemuAfrika dzakaramba kutora mativi mukunetsana uku. Serure mekwezo kumuyimbi Tina Tena uya akashaya nezuro chitatu mushure mekurwara kwenguva ndefu. Vanhu vakawanda pasi rose vari kutumira mashoko ekunyaradza. Tena uyo akaberekwa muAmerica akashaya ava nemakore makumi masere nematatu kana kuti 83 ari kumba kwake kuSwitzerland.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chivimbo chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vari kuti kanzuro yavo inofanira kutaura kuti yakashandisa sei mari inosvika zviuru zana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$100,000 yakabva kukambani yeBikita Minerals kuti ishandiswe mukuwandudza budiriro, vachiti hapana chinobatika chinooneka chakaitwa nekanzuro munharaunda dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuburitswa kwemashoko nekambani Sinoman Group Holdings yekuChina ekuti yakapa kanzuri yebhikita mari iyi muna zvitagore rapera pasi pechirongwa chavo chekubatsira kusimudzira budiro yenharaunda dzavanoshandira. Mutauriri webhikita Minerals vaCollins Nikis vatenda kuStudio 7 kuti vakapa kanzuri mari iyi senzira yekubatsira budiriro mudunhu.
Ichokwadi ichocho kuti tinoshandidzana zvakanaka nekanzuri yedu yebhikita Rural District Council ndiyo yatinoisa kumberi panyaya dzemabasa ebudiriro. Uye zvegore rapfuura takakwanisa kunge tichibhadhara mari inoita iyo $100,000 mari iyi ichipinda muhomwe yavo yedevelopment levy.
Vagari vazhinji vanoti vakashamisika zvikuru kunzwa kuti kanzuri yakapiwa mari yakawanda zvakadai nekuti migwagwa, zvikoro nemakiriniki hazvisi kugadziriswa. Vamwewo vari kunyunyuta ndava Oscar Makova vekwamukore kuward 8 avo vanoti
auta kungozoita zvongonzwawo kuti pane 100,000 yakabhadharwa yokuti community ishe ownership yokuti vanhu vabatsirikewo. Isu tinotarisira kuti mari iyi ibatsire munhu wese anonzi munhu wemubhikita. Kune zvipatara zvinoda mushonga, kune marodhi anoenda nevanhu vachienda kuzvipatara ukoko akashata.
Izvi zvatsinhirwa nemumwe mugari wepanyika Growth Point Valaxon Mukomondera.
Saka zvakashama chaiziva zvandisati taunyatsoona ndezvipi bozi hakuna mastandby prepare zvekuti kana kolera ikaita outbreak is happening now, tinopinda papi tisina masezidzi vehicles, tinopinda papi tisina manpower. Kune vanhu vachiri kutofamba madistance akadokura kusvika ma 20 kilometers kubva 18 jamutamo iri mperiodi tofamba 12 kilometers kundotsvaka mvura.
Asi mukuru webasa mukanzuri yebhikita vaPeter Chibi vati mari yavakapuwa nekambani yebhikita Minerals ndeyemutero weunit tax uye vakaishandisa mune zvakawanda. Vachibi vati mari inobviswa nekambani iyi yekuvandudza budiriro pasi pechirongwa chekudzosa upfumi munharaunda haiuyi mukanzuru asi kuti inouya muhomwe yekomiti inotungamirwa namambo wemunzvimbo iyoyo Ishe Marozva. Asi mutauriri wesangano rinomirira kodzero dzevagari veBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bhira vaMark Mutengani vati chero iri mari yemutero pana chinobatika chavari kuona kubva kumigwagwa nezvimwe zvataurwa navachibhi. Vati izvi zvave kupa kuti vafungire kuti kanzuri iri kuita zvehori sezvo yagara ine dzimwe nyaya dzehori dziri kumatare edzimhosva nechekare.
Ndisofara nyaya yekuti hatisi kuona chakachinja pamusoro pemari yavakapiwa iland tax. Nokudaro taifungidzira kuti service delivery ichawedzera ichaimburwa nokuda kuwana mari yakadaro 100,000 yuye. Pati kubva payakapinda hatina chitsva chatakaona chakaitika. Hapana service delivery yakaimburwa chero manzvimbo dzatigere.
Vagari vari kupomera kanzuri yavo mhosva yekusabuda pachena kuti yawana mari dzakadai senzira yekuita basa rayo zviri pajekerere. Vanoti migwagwa yavo yakazara makomba uye haifambiki zvakanaka mumaruwa uye vanhu vazhinji vachiri kufamba nzendo ndefu kuenda kumakiriniki nezvikoro izvo zvaigona kugadziriswa nemari iyi. Vakuru vakuru vekanzuri iyi vanomwe vari kutongwa kumatare edzimhosva kubhikita mushure mekusungwa nekomisheni yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vachipomerwa mhosva yekuita uori vachizvitengera zvikakarara zvemotokari nemari inosvika zviuru mazana maviri nemakumi masere emadhora ekuAmerica kana kuti 280,000. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika dzemuAfrica dzabatana nhasi mukucherechedza zuva reAfrica Day, vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vakurudzira kuti nyika dzemuAfrica dzisununguke zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa muZimbabwe, nyika yatarisana nesarudzo uye vemapato anopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vachipomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata sachigaro veZANU PF mudunhu reBritain vaXavier Zavare nevakafanobata chigaro chasachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda Dzokora. Ivanzi atanga nekubvunza vaZavare kukosha kwezuva ranhasi iri.
Zuva reAfrica Day kwatiri izvo rakakosha zvikuru kuti uzive kukosha kwezvinhu. Dzimwe nguva unofanira kudzokera kumavambo kwazvo. Ichivambwa iri Organization of African Unity, donzvo rayo raiva rekuti nyika dzemuAfrica dzive nek kuzvitonga kuzere ndive nekusununguka kubva kucolonialism panyaya dzezvematongerwo enyika kuzvitonga kwenyika tavanako nyika dzose dzomuAfrica takuda kuti tione isusu kuvandudza magariro edu emukati sevanhu vatema vemuAfrica vose muAfricans ndo zvaakufomwa iko zvino zvine Africa Free Trade Area nezvimwe zvakadaro izvozvo zvakakosha kwatiri sezanupf
tapanzwa apo regai titova dzokora mukana vapindewo
aiwa zuva ranhasi rakakosha semusangano weTCC tinoremekedza nyika dzemuAfrica tinoremekedza kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica uye tinofarawo chaizvo nekuremekedzwa kunoitwa vachamisa kunyika dzakasiyana-siyana munoona vachishedzwa kunana Zambia kunana South Africa vachitaura nevatungamiri venyika tinongotitsamwisa chete inyaya yeurombo hwatapiwa navamunangagwa hunoita kuti tive chiseko cheAfrica yose matamburiro ari kuita vana vezimbabwe mukatarisa maorganization ari kunyora kumapepanhau nepaindaneti kuti zimbabwe ndo yava the worst country the poorest country in Africa saka izvi ndo zvatoda kuti vachamisa vachipinda vobva vagadzirisa vana vezimbabwe vowana ruremekedzo rwavanokodzera muAfrica medu
ndoda kuti ndidzoke kwamuri vazavare tichibata nyaya dzakandwa idzo navadzokora muri kuona here sekuti Zimbabwe yakagadzikana munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika pari nhasi
Zimbabwe haizi on fact the poorest country muAfrica imaposition anotaurwa nevanhu vepropaganda zvavo nekuda kwokuti vane chinangoko chavo chine chekuita nezimbabwe nyika dzakaita sana somalia nana DRC ndo dzinoverengwa senyika dzine urombo hwakawandisa muAfrica kwete zimbabwe
mirai ndikubatei muromo vadzokora vadzoke muri kuzvinzwa here vadzokora zviri kutaurwa navazavare izvi
aa vazavare vari kunyera vataura ivo kuti DRC ndevanangobata vanangoenda pagugu gugu iri kutaura kuti inflation yeDRC i3.04% yeZimbabwe ukatarisa i780% saka vangafananidze DRC neZimbabwe vana veZimbabwe vari kunhonga kwose nemuromo vazavari vanofanira kubvuma izvozvo tiri kutambura kana kuSouth Africa vanhu maZimbabweans ari kupiswa ari kuurayiwa ari kupondwa ari kudzingwa vanobatwa senhapwa nenyaya yekuti munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vazavare vaakuvaviwa vanoda kupindura
hakuna kana inhamo yoga yoga
mashoko enyu ekuonekana nevateereri
tiri kuti gore rino igore rekusimbisisa basa riri kuitwa nezanupf kuvakwa kuri kuitwa muzimbabwe zvipatara mishonga yekuunzwa kuvakwa kuri kuitwa madhamu kuvakwa kuri kuitwa migwagwa zanupf iri kufanira kuramba iripo ichitonga nekutungamirira nyika yezimbabwe
uyai vadzokora
rimwa chete rekuti tipfume
uyai vadzokora
kuvhotera zanupf vana vezimbabwe pamaelections ari kuuyaya kuvhotera dzimwe 5 years mamwe makore mashanu ekutambura enhamo ekupiwa kwezvicherwa zvedu kuvhotera vachamisa kuvhotera mabasa gagwa yakanaka kuvhotera zvipatara zvine mishonga kuvhotera mafaro asina mukara akamboona
vanga vari vakafanira kubata chigaro chasa chigaro webato reTCC mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunare kunotsi canada muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunasa chigaro webato rezanupf mudunhu reuk vaexavier zavare vari kwakare kubritain parunare nehurukuru yanga ichikokerwa naivan zininga westudio 7 pamitambo yenhabvu yekasolaga premier soccer league yatambwa munyika nhasi masikati mutambo wanga wakatarisirwa nemaziso matsvuku wanga uri pakati pehighlanders nedynamos uye wapera uri mangange 0-0 mune mumwe mutambo watambwa muharare waperawo wakati herendaus 1 wange 2 musakangana wechirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezveongororo yanga ichiitwa muzvikoro nebazi redzidzo yepasi pamusoro pemafambiro edzidzo richinzwa pfungwa dzevanhu kana kuti new curriculum review sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau dzanhasi vashandi vehurumende vanozivisa kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa nekuda kwekuomerwa neupenyu asi gurukota rezvashandi nemabasa rinoti hurumende inozviziva kuti vashandi vaomerwa nekudaro matambudziko avo hapedzwe nekusaenda kumabasa. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica kupemberera zuva rekubatana kweAfrica reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina nditungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani mtuaga zomu tesi ya sanga na kweza kusiswa ngolwe sine msaka 25 mkwe mkwezi 2023. Ikama ngonchunga milinku mo. Endabe nizetu la msanje. Amazwe e Afrika na musa eve nanza e Afrika Day. Ogulusugu lapo wabunjwa kona umanyano we Organization of African Unity. Osubizwa ngokuthi African Union. Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange sezilenyanga ezinhlanu zingelamanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngabeZimbabwe National Water Authority izinwa ngenxa yesikwelede sikamasipala. Abakubandla le-TCCC bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amazwe e-Afrika namuhla ebenanza i-Afrika Day okulusuku lapho okwabunjwa khona umanyano we-Organization of African Unity osubizwa ngokuthi African Union. Lumanyano wabunjwa zinkokheli zamazwe ayengamashumi amathathu 30 ayesethole uzibuse ngo-1963. EZimbabwe abantu abanengi bebengagqize qhakala ngalolu suku besithi akula lutho lokuthakazelela ngoba behlupheka kanti lamazwe e-Afrika lawo engabambananga. Kubika u-Ezra Chisaswanda.
Umanyano we-OAU sile minyaka engamathuma esithupha 60 years wabunjwa ngenhloso yokuphathisa amazwe ayelokhu ephansi kombuso wabafuquluzi benotho loncindezelo lwabamhlophe. Kwathi ngokukhululeka kwe-South Africa elaba lilizwe lokugcina ukuthola inkululeko wasuqhubeka ukukhuthaza ukusebenzela intuthuko ukuqinisa budlelwane balamazwe kwezokuthengiselana ukubambana kwabensundu ukulondoloza amalungelo oluntu lokuncedisana kuhlupho amazwe la ahlangana lazo kuleli zwekazi. Osobizwa ngokuthi yi-African Union. Ugogo Rosenyati sakamizi sakoBulawayo yena-ke uthi i-African Union iyazehlulelela.
Akula kubambana, siyancindezelana njalo siyahlukumezana abantu. Kala abantu anegoli ngali bathi bayacutshwa kunjani njalo. Lena lo khangele kuthiwa ngomafeti uthi kabaphendi kwabanye ngababapromise ukuthi babafaka amathala. Kambe kungabe kuyimpilo yona leyo. Yikho kuthiwa yikubambana na kwama-Afrika. Sicotshana thina. I-Afrika bani yona leyo. Besiye-Britain khona labantwana be-Afrika. Ngale futhi bafike bahlukuluzwe. Manje abantwana bayaphindela ngayo.
Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Sibongile Nkomo uthi lumanyano wawubunjwe ngenjongo enhle kodwa abantu be-Afrika abakhululekanga ngitshela kancane ikakhulu eZimbabwe.
Ubuhlungu umnotho wethu lamhla uyathathwa, thathwa ngamaChina, thathwa iwo wonke umhlaba thina abaningazithizima ezingayidliyo inotho ye-Afrika.
Ibandla le-Citizen Coalition for Change, i-TCCC, ithi lolu suku luqakathekile njengoba lukhuthazana umanyano wezwekazi le-Afrika. UMnumzana Kip Ostalosiziba isikhulumeli saleli bandla.
Thina sithakazelela ilanga-ke le-Afrika yonke jikelele kodwa silokunanzelela ukubana-ke into eqakathekileyo e-Afrika ikubana abantu bemanyane lokubana silungisise-ke udaba lokubana-ke e-Afrika kube lobukhokheli obuvela ebantwini.
Umnumzana Innocent Dibale ukhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters EFF eleZimbabwe uthi-ke imncele ayikhitshwe i-Afrika ibe lilizwe elilodwa njengeMelika.
Sifuna i-Afrika ebambeneyo,
sifuni Afrika engela bantululo, sifuni Afrika engaboni any African as a foreigner anywhere in Africa.
Umlungana Mabutho Moyo lilunga le Central Committee kubandla le ZANU-PF. Uliso wesikhathi izwekazi le Africa likile lizenzele izinqumo zalo zodwa.
I-Africa isikhathi sokuthi ibe lelizwi entweni esiphathelane nempumelelo yayo. Singazange sibuze asibuze kwamanye amazwe, kumele sizidecidele sodwa.
Inkokheli zomdabu ziyalisora leli langa zithi alincedi lutho. Induna inqamele Gwanda uChief Matema ngomunye ochothoza lolu suku.
Ongimbamba kubi ukuthi ukhrosa useSouth Africa uyathathisa uyavuza ipassport. Ngathanda ukuya eZambia ngiyavuza ipassport. Khonokhana ikukwenza iSouth Africa ingani iqamqamukile kakhulu.
Ingwethu ecubungulayo ezombusazwe umnumzana FDL Ncube uthi uZulu uzathakazelela lolu suku nxa i-Afrika isizenzela into yonke njalo isimanyene okoqotho.
I-Africa Day kayitsho lutho ebantwini base-Afrika ngaphandle kokuthi kuze kuphele izimpi, kuphele ubuyanga, kuphele indlala, kuphele ukubuswa kabi kwe-Afrika, kuphele i-tribalism, kuphele i-corruption.
Bobulawayo nakwezinye iindawo zelizwe bebembalwa abantu abananje lolu suku ngokupheka ukudla kwesintu nokugqoka impahla zomdabu. Inenge lithi ngeke linaze ilanga le-Africa Day ngoba inkokheli eziningi zalamazwe zigcwele inkohlakalo, uncindezelo, ukuhlukumeza uZulu, ungananzi amalungelo oluntu kungenambuso okhululekileyo kwamanye awo. Ngiyimele Studio 7, iKamela Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeMpumalanga Phase 4 eWange zihlaba umkhosi ngodubo lokuswela amanzi ahlanzekileyo kulandela ukuvalwa kwawo ngozibandlela ngabeZimbabwe National Water Authority iZinwa ngenxa yesikwelete sikamasipala weWange Local Board. IZinwa ithi isikwelete lesi ngesezigidi phose ezingamachumi amane eZimbabwe i-38 million Zimbabwean dollars. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Abathwele nzima kakhulu ngalolu hlupho ngabesifazana labantwana abayibo abahamba umango omude besiyadinga lawa manzi ngemigqomo emachibini anathela inyamazana zasendle njalo alobulembu bengcekeza. Unkosikazi Lenziwe Nyoni oyisakhamuzi saseMpumalanga uthi sebebanjwa ngamandla ukukha amanzi echibini elivame ukuhlela izinanakazana zonke.
Imanzi akatheka DCM January.
Amanzi aqale ukuhlupha lonyaka ngozibandlela. Sathe sebesivalile amanzi saqala ukukha emfuleni ayabengcolile ngoba kuyahlela izinyamazana ayanuka njalo. Esinye njalo isakhamuzi sakuleli lokitshi, umnumzana Enoch Phiri uthi bona benza ukucongolozela ezimpompini ezivuzayo njalo ezile Rusi, esithi kunje bahlalele evalweni besasabela umkhuhlane ofana lowe cholera osibhahile ilizwe lonke.
But nxa ukuthi lawana awasimatha engekhoyo, siyasebenzisa wona lawa akhona angcolileyo. Siyabe sinatha kuphela kunjalo, siyabulawa ngumpha.
Unkosikazi Bekezela Mukomba laye uthi kasazi isizathu esenza amanzi avalwa.
Amanzi angkhona vele lapho ke ndingafika lani bethu kanye ukuthi sikunjani laba lenhlonza. Lesiphomo ukukha kuphela kunje abantu abathutheka amanzi.
Usodolobho wakule indawo umnumzana Ncobile Mabhena uthi okwenzeka eMpumalanga Phase 4 kulusizi ngoba bengabantu abangelacala kuyikulwa nje kwe-council yeWange Local Board labeZinwa.
Siyazi nje ukuthi nxa idlovu ezimbili zisilwa bathutshani bokunjani obusavayo. This is what happened. Abantu be-Phase 4 for us ngabantu ama-innocent. Into kumele ilungiswe lapha is between ubudlelwano beZinwa ne-council.
Isikhulumeli seZinwa unkosikazi Majori Munyonga uqina ngelokuthi lesi sikwerede kumele sibhadalwe andubana kukhumiswane umlotha.
The water connection has been disconnected.
Yikho sesivalile amanzi. The council iskoroda 38 million kodwa bengabhadala sizabavulela.
Ukufuthelana kweZinwa leCouncil yeWange kubika kwaqala kudala lapho iZinwa eyathatha khona umsebenzi wokutholisa uZulu amanzi kuba manisipala elizweni jikelele ngomnyaka ka-2007 isiqondisa ukusetshenziswa kwempompi ezidonsa amanzi iwathela ematankeni amanzi amakhulu. Umanisipala abesewadonsela ezindlini zabantu abamele babe yibo ababhadalela imithelo yokuwathola lokusebenzisa ekupheleni kwenyanga.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe libhekane lodubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera endaweni ezinengi zelizwe evame ukutholakala endaweni ezingahlanzekanga ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Ingcwethi ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu zithi kuyadanisa ukubona lokhu kusenzakala lanxa eZimbabwe lasayina isivumelwano samazwe omhlaba eseUN Human Rights Council ngokuphathelane lamalungelo okutholakala kwamanzi. Isisekelo sombuso welizwe ngaphansi kwesigaba sika section 77 sikubeka sobala ukuthi kululungelo lomuntu wonke ukuthi atholiswe lula amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Abibandla le-Triple C bathi imihlangano yabo e-Consensus Candidate Selection iphazanyiswa ngabanakanelwa ukuba ngabezomvikela bebambisane labebandla le-ZANU-PF. Bathi imihlangano le iphazanyiswe e-Wange, e-Lupane, e-Mguza, Plumtree, Chinoyi, Shamva, lezinye indawo lapho abadinga khona abazabamela kukhetho oluzayo. Loba kunjalo, ibandla leli lithi selibatholile abazalimela kukhetho oluzakwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Sehlulekile njalo ukukhuluma lomnumzana Nick Mangwana, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwemibiko kanye lomphathi ntambo ogatsha lolu unkosikazi Monica Mutswangwa. Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda owebandla le-Triple C uthi abaphazamisa imihlangano le ngabadlelana lebandla elibusayo.
Iqiniso ukuthi iZANU-PF yethukile uma sibona into zethu zonke zilungile, but kulamapholisa lama-CIO la okuthiwa yi-FAS nabantu abazama ukudiliza zonke izinto. Okwamanje asifuni ukukhuluma okuningi, sisacubungula, sizabuya sizetshela abantu ukuthi kanti ngobani abahamba besihlasela lapha nalaphayana. Ngoba into enkulu ukuthi singabambi inhlwa ngekhanda singakabi lobufakazi. Abantu bayakuthi what evidence do we have? Okwamanje sizasebenzisa amacinga okuthi singabona abantu abenza njalo, sizakwenza ukuthi sibabambe manqamu, sibabophe ngemchilo lencingo, sihambe labo emapholiseni, singabafakanga isandla ngoba into ehluphayo abantu sebejayele ukuphunga ukuhlukumeza abantu bethukile. Ngalokhu kwethuka kwabo sibona ngani akusoze kubancede ngoba abantu sebeZimbabwe sebehluphekile athi ukufa kungasikokufa yikuphi.
Ye baba mafasa, ngathi ke amapholisa lakhuluma labo yini njengoba lokhu phela kufuna abazomthetho phela?
Sizasebenza lamapholisa, amapholisa amaningi alungile njalo asifuni ukuthi sigcobe amapholisa wonke ukuthi awalunganga. Sizasebenza lamapholisa, sisebenze lamanye amasotsha, sisebenze lamanye ama-CIO okwakhathesi. Bazabanjwa ngoba sebedunge abantu bonke, abantu bayahlupheka. Amasotsha ahala mali, amapholisa ahala mali, ama-CIO ahala mali. Yikho amanye amasotsha lamapholisa lamasotsha azababamba ngoba into abayenzayo bayahlukumeza ibandla labantu. Awukuningi sizabuya sesitshela abantu ukuthi ngobani izigangi, ngobani abahlukumeza abantu, ngobani abachitha imihlangano yethu. Siyakwazi, sizabuya labo sebebotshiwe ngoba lamapholisa lamasota lama-CIO amanye lawo ayafunga ukuthi bazababamba kwamanje.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule.
Into ekhulunywa yilaba abantu be-CCC ukuthi imihlangano yabo iyaphanjaniswa, hhayi akusiqiniso lelo. Iqiniso yikuthi abantu laba bavele bona abakukhulumayo akusiqiniso, bavele bagijimisa ukukhuluma amanga, vele njongo yabo yokuthi inhlelo zabo zihambe bancedise bachumayele ivangeli lelo lokuthi bona bayavalelwa phandle imhlangano yabo iyaphanjaniswa ukuze labo abayibo baba ama-handlers abo abazwe bese kusebenzisa khonokho even ngemva kokhetho ukuthi nxa sebekhala bethi ha ukhetho lwalo ungakhululekanga kungakafiki ukhetho sasingavunyelwa ngoba kathe sinxa ukhangela Gibbs ngifuna ukutshela abantu laba bayabhizi bayabhodabhoda bayenza imihlangano yabo bakhululekile even khona ngale ngaphandle emaphandleni ngale bakhululekile bazenzela imisebenzi imihlangano yabo bekhululekile esantande
kodwa bangakhuluma nje kuphela babagawule kungelalutho nje umuntu aphonga ukuthi ifolokohlo
angikwazi ukuthi abakufunayo ke kade sekuyini ukwedlula khona okwabakutholayo isikhathi senesa balaso ukuthi bazikhankasela bazenzele umathanda nje akula muntu obaphambanisayo ngitho oloyedwa kanye kuloku kukhala kwabo kuvela ngaphi kuyatshengisa ukuthi kuloku ganga abantu abaqhuba uhlelo lokuganga asithini thina sesilandla ukhetho asikhulumeni ngento ezikhona akula muntu ophambaniswa umuntu akula muntu abantu abaphanjaniswayo la ngamanga wodwa lawa abakhulumayo and akusoze kubancedise khonokho ngoba kuvele kathi bakutshela bani ongaboniyo phansi kuground abantu bakhangele phela abantu bayababona yonke into abayenzayo abantu bakhangele nxa besenza imisebenzi yabo abantu bayabi bakhangele bona bazikhankasele kuphela badinga usekelo kuphela bengajoni bekhuluma into ezingayisizo ezikhona phansi kuground.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF. Kwezivela kwamanye amazwe uZulu waseAmerika izolo uVenanza ukudlula komnyaka owodwa. Lokhe kwenzakala isihluku sokudutshulwa kwabantwana besikolo seUvalde esigabeni seTexas lapho kwabulawa khona abantu abangamashumi amabili lanye 21 esethula umbiko ophathelane laleli langa esesigodlweni sakhe seWhite House eWashington DC. Umongameli Joe Biden uqinise inkuthazo yakhe yokuthi eleMelika kumele lithathe amanyathelo aqinileyo ukumelana lodubo lwemibhobho ekhafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye eyiyo esetshenziswa ukubulala abantu abaningi ngesikhathi esifitshane. Abalandeli bomculo we-rock emhlabeni jikelele bebesethula amazwi okuhlonipha umculi obelodumo uTina Turner obhubhe izolo eseleminyaka edlula amashumi ayisishiyagalombili 83 ngemva kokugula okwesikhathi eside. UTina Turner obesaziwa njengendlovukazi kumdumo we-rock ebizwa ngokuthi the Queen of Rock and Roll ubhubhele emzini wakhe eSwitzerland lapho akade esehlala khona. Abibandla elibusayo lezanu PF leliphikisayo ele-CCC bajikelana aqatha phezu kokuchabalala kwedola leZimbabwe osokulethele uZulu ubunzima obumangalisayo. Intengo yezinto phose zonke ikhwele ngesilinganiso esesabekayo kuliviki kulandela ukuwa kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane ezine 4,000 kusiya phezulu. Ibandla le-CCC lithi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende weZANU-PF usehlulekile ngakho kumele abantu bamsuse kukhetho oluzayo. Kodwa abezanu PF bathi umnotho udilizwa izitha ngabomo. Sixoxele lunga lezanu PF kobulawayo umnumzana Admire Maskati lo mnumzana Tim Moringai webandla le-CCC eMelika onguye osungula lingxoxo.
Siyabona ukuthi ama-majors esasikhuluma ngawo ayekhulunywa ngu-VP wethu uBithi ukuthi ama-austerity majors asetshenziswa yizanu akasebenzi ngoba intabazi ama-indicators abawasebenzisayo are politically wrong in the first place. So what I says one is Zimbabwe and Bondi. You see well, like what is going on the case in Tengu says Hamba Pezulu and the value of it has gone bad.
Mnumzana Masikati, uyazizwela lapha kuthiwa umnotho uyadilika ngoba inhlelo zebandla lenu elezanu PF kazisebenza.
Meaning I wish you would teach. When it comes to you, can you find out what I want to have only time if I want to find out what I want to find out? But what we've realized in the recent past is that people are not looking in the same direction. Maybe the PCR, maybe the PCR, and yet we are trying to build the nation. So that is the only thing that is not here for now is Zimbabwe. We are always in political mood. It's a good to see political mood after elections in the Indian community. So I think we've got to be classed up.
Uhulumende Moringai uthi wenza konke akwenelisayo ukulungisisa umnotho. Siyimbone njalo kuviki edluleyo susa iduty kwezinye izinto ikakhulu ezimqoka uZulu angazithenga kwamanye amazwe. Awuboni kuphathisa yini lokho?
Inkwesiphayo izinto ezinjalo is like awukwanisi ukufaka ibandage ezilondeni esingathiwa si-deep. Ama-measures akumele afakwe yizanu government ngoba yibo abakhokhelayo kathesi. Bekumele kube transparency in accountability. First sabona nge-gold mafia leyana ukuthi ama-precious minerals wonke elizwe lonke ayakuphi and athengiswa njani and how much in quantity and kubuya malini. So that's an example in one area. Singahamba in another area enjenge tourism, kubuya malini and kuphuma malini and how much is being retained in Zimbabwe. So singafaka wona lawo two examples ukuthi ku-tourism asikwazi ukuthi i-accountability kume njani and then sihambe ku-gold mafia layo yasesichasisela yabeke egcekeni ukuthi hayi kule something engahambi kuhle in terms of governance ngebandla lezanu-PF.
Naso mnumzana Masikati kuthiwa udaba lwenkohlakalo i-corruption yiyo kakhulu ebulala umnotho. Ivelela ngakuhulumende webandla lakho, uyamuza ukhuluma ngendaba eke yahlupha elokhu ihlupha e-gold mafia.
One thing you need to make rather is less political because the government is the people. And if you say ZANU-PF is corrupt, ZANU-PF is not here as if for corruption. Because a lot of individuals who think they can't have particularly corruption. Let's talk about our local authorities that run our towns and cities where the MDC is dominant. Corruption is rife. We cannot talk about the gold mafia when it comes to economic raising apples. Because we want to still run by our mafia. We can talk about the scenario cartel in Mexico running the economy in Northern America. It's worth $1.2 billion. And you're talking about equal to mafia. And one thing that maybe my brothers from the opposition are missing is when we won an election as ZANU-PF, we moved away from politics and focused on nation development. Yet when they are still stuck on the political front. So in as far as come, you see one nation with one goal driving to build it in a nation.
Nanso Moringai, uyamuzwa uMasikati uthi inkohlakalo ibuzwa kini njengabantu be-CCC. Umzwile khuluma ngamakhansili eliwakhokhelayo.
Into eqakathekileyo kumele sibekwazi ukuthi how i-administration of ama-city councils ukuthi ahamba njani. I-city council ukuthi ize ithole izimali ezibheywayo ngama-taxpayers is a government run by ZANU-PF. There are 7 offices before it goes to the mayor and the city council board to whatever fage is mali. Water rates, ama taxes abhadalwayo, they come through the Ministry of Local Government. Yona ehedwa ngu Minister July Moyo. Minister July Moyo represents ZANU-PF. So ye nango wake singathi ngu godfather o distributor izimali zona lezi ezihamba kuma council.
Mnumzana Masikati Masi Kangela isimo somnotho sibi kakhulu abantu abaningi bayahlupheka. Galiboni lokho kuliphazamisa yini kukhetho njengoba sokusele inyanga ezimbalwa nje?
Economic situation is bad, yes, but it's not necessary compared to other countries world over, even in Africa.
Umnumzana Admaya Masikati ngowebandla leZANU PF ubexoxa endawonye lomnumzana Tim Moringai owebandla leTRIPC eMelika. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umnumzana Thulani Moyo waqhamuka isandla esemsebenzini uthi uphakathi kwabunzima obukhulu emizameni yokuthi athole inhlawulo yokulimalela emsebenzini kumqhatshi wakhe, kanti njalo uthi usephila nzima ngoba kasenelisi ukwenza imisebenzi enzima. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks, lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
Umtshina lo wangikhatha isandla, ngangitlina ngumuntu wayetlina kuleisebenzi umtshina. So kwasekusiba yimistake ngabe ngibona sengiqambukele njani kubona sengingasela sandla. So into yangibona khonapho ngithethe ngiqambukele umtshayina wabe ngiqhathe futhi ngibengumsecurity. Nje ngiqeda ukuthi ngibengumsecurity wabe siqhayisa ukuthi ngibengiyontshela emsebenzini ngivulula amathaya emota.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolo lungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lanamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengoba engafuni ukumbhadala ngicela ukuthi ngibone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike emarina udokotela omkhulu nguye esibhedlela wabe ngitshela ukuthi bona ababonanga isandla, kwabiswa babona ingane kuphela ibuya ingalasandla. Wasemphendule sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umChina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla, umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Umuntu ophila nzima phila ngokudobha amagabha amambodlela, so into yokuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizivula esitaradini lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngihlala emabhawa, ngizama ukumela umuntu nxa inata ilahle imbodlela ngidobha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa iscrapping, yinto engiphila ngayo. So ngicela uncedo sibili.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiye emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Ayi, amaChina akhona akhanya ukuthi abayemncindezela indlela nendaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthi ulimale njani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisisa ubuhlungu kakhulu yona leyo.
Labo eZimbabwe abahlala eHabron abafana lomnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngase ngingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi umfowethu, nxa kwekuthi wena njoba ukukhanya ngani impilo lapha sisala sokunzima, ngakusiza mina ukuthi hayi ngihambise ekhaya, ngimithe wonke amakhosi wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ubengakadeni, ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula livizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani, samsiza njengeDorcas omama igrupu yeDorcas ye-Seventh Day Adventist, yikho esazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lweDorcas alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu seDorcas sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lakhe kuofisi yomeli weZimbabwe eBotswana, yona eyaloba incwadi lobela ugatsha olubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-workers compensation. Kodwa ugatsha olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba likamoyo oluphanyekwe kugatsha lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 yiSabron kwele Botswana.
Kweze midlalo iqembu le Highlanders libe nguchikilo panqa 0-0 lele Dynamo semdlalweni we Premier Soccer League. Kwathi iwange yachaya iHerentals ngechuka 1. Kwamele olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.